Sangano redu re Human Rights Watch rabudisa gwaro pamusoro pechild labor muminda yeforja muZimbabwe. Matakaona kuti vana vari kushanda muminda yeforja zvinovhiringidza utano hwavo, nekuti kubata forja kwevana kunoita kuti vakanganisike neunye hunenge huchibuda muforja. Zvakarewo mishonga inoshandiswa muminda yeforja haina kunaka, inokanganisa nekukuvadza utano hwevana. Takaona zvakare kuti mitemo yenyika haina kusimba zvakanaka zvekudzivirira izvi kuti zviitike kuvana, uyezve vanoshandira hurumende vari kubazi rinoona nezvemishando mukati menyika vashoma, vanokwanisa kufamba vachiseyaseya vachiongorora kuti vaite kuti mumapurazi musave nedambudziko irori rekuti vana vanoshandiswa muminda yeforja. Uyezve rimwe dambudziko ratakaona nderekuti vana vazhinji vanotadza kuenda kuzvikoro nenyaya yekuti vanoenda muminda yeforja, uyezve nekuti vabereki vanenge vasine mari yekuti vana vaende kuchikoro. Saka tanga tichikumbirazve kuhurumende kuti idise nyaya yekuti vana vechikoro vekupazira repuraimari nekusekondari vanofanira kunzi vadzingwe chikoro nekuti havana kubhadhara mari yechikoro. Tinoda kuti mari iyoyo idiswe. Zvirongwa zvakaita se-Basic Education Assistance Module inonzi PIM tinoda kuti zvisimbaradzwe mumaruwa mese kuti vana vese zvavo varambe vari muchikoro, vasashaya mukana wekuti vadzidze.
Zvimwe zvezvirwere zvamakawana zviri kubata vana nenyaya yekushanda mumapurazi eforja zvingaita sezvipi?
Zvinoitika pane chirwere chikuru chinobva muforja, mukubata forja, ingava nyoro kana yakaomeswa kana painopiswa paya paya, chinonzi pachirungu nicotine poisoning. Zvinobudikidza nekuti dzimwe nguva kana vana vachishanda muminda vanenge vachinzwa kuperezeka, kupera simba, kuda kurutsa kana kusvotwa kana kuita sevane nyongo. Ndo zvimwe zvinocherechedzo inotaridza kuti panenge paine chirwere ichocho. Tikaona zvakare kuti vana nevabereki nevarimi veforja vazhinji vanga vasingatozivi dambudziko iroro, asi takazotendawo patakaita hurukuro nevakuru vehurumende tikataura negurukota rezvemitemo Honorable Ziyande Ziyande, vakati titaurirawo ivo kuti vakakurira kumapurazi kumashandland west province uko mapurazi ababa vavo vairi maforja, uyezve vaitopota vachirwarawo kuzwa musoro usitema, kuda kurutsa, kuvhiringika, kuzwa mweya wakakora weforja uya unovhiringa. Saka vanizvo vakatogamuchirawo kuti zvinoitika, uyezve vachabata nesu pakuedza kugadzirisa dambudziko iroro.
Hurumende nguva yesei vanga vachizviziva here zviri kuitika kuvana izvi?
Zviri paviri hongu. Gurukota ratakataura naro vezvedzidzo yevana vekupuraimari nevekusekondari Profesa Maguna vakataurawo dambudziko rekuti rekusaenda kuchikoro kwevana dzimwe nguva vachidzingirwa nyaya dzemafizi nevabereki kana kuti nemahedhimasta vanenge vasingateereri zvakatarwa nehurumende zvekuti vana havafaniri kudzingwa muzvikoro kana vasina kubhadhara mari dzechikoro. Asi bazi rinoona nezvemushando rinopota richipinda mumapurazi richivheneka nezvekurimwa kweforja vakatitaurira ivo kuti vane vanhu vanosvika ivo 120 zana nemakumi maviri vane basa rekupota vachipinda mumapurazi vachiongorora kuti hakuna here kushandwa kunoitwa nevana muforja. Vanoti ivo havana pavakaona vana vachishanda muminda yeforja. Asi isu sesangano reHuman Rights Watch tsvakurudzo yedu yakatitaridza pachena kuti zviri kuitika mumapurazi, uyezve varimi veforja vaizvigamuchira kuti vanoti ivo sevabereki nguva vari varimi vanenge vachitarisa kuti vana vavo vavabatsire muminda yeforja. Tikazovaonesa pachena kuti kwete, vana havafaniri kushanda neforja nekuti zvinovhiringa utano hwavo, vachiri kukura, pfungwa dzavo dzichiri kuti dzinenge dzichifanira kuti dzikure, miviri yavo, zvipfuwa zvavo zvinenge zvichiri zvitete. Havafaniri kusvika pedzo neforja kana nemishonga inoshandiswa kuforja yakadzama inokuvadza zvikuru.
Yambiro yamaisa kuhurumende ndeipi?
Hurumende taipira zvinhu zvitatu kana zvina. Sekutanga tavayambira kuti vanofanira kunge vaine mitemo yakadzama inorambidza kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere vashande neforja zvachose, nekuti forja inokuvadza utano hwevana. Takazvionawo kunyika dzimwe dzatinomboita tsvakurudzo seBrazil, takaona kuti mutemo iwowo pawakagadzwa zvakabatsira zvikuru sei. Tikakumbirazve hurumende kuti ngaidzidzise vanhu varimi vana vadiki vanhu vari maruwa vese ngavazive kuti kushanda nefodya kunoda kuti chero ivo vashandi vanenge vakura vanofanira kunge vakapfeka zvinodzivirira zvinoti mahovhurosi magogorosi majombwe nezvimwe zvinovhara muno nemuromo kuti vasafema mweya unokashidza unobuda mufodya uyezve vasabata fodya kuti iinde paganda ravo apo zvinotiita kuti vana ngavasambosvika kufodya kana vachibatsira muminda vamwe vabereki vanenge vachichema kuti ako mwana angagosera here akaita manhete pamba asingabatsiri kumunda tinoti ngavabatsiri mamwe mabasa anoita sekufuga mbudzi kana kufuga mombe kana kubika asi vasingaendi kuminda yefodya nekuti zvinovakuvadza utano hwavo ndozvatatora kuhurumende tikazotizve bazi rezveutano ngariumbe chirongwa chekuzivisa vanhu roshanda nebazi rezvechikoro nezvedzidzo kuti vanhu vese vadzidziswe vagara vatoziva kuti pane dambudziko guru ringazoitika pakukura kwevanhu neutano hwavo kana vakaregwa vachipinda muminda yefodya uyezve kuti hurumende ngaishande iite kuti vana vasabise mari dzechikoro kana kuti vasarambirwe kupinda muchikoro kana vasina kubhadhara zvinhu ndorimwe dambudziko ratinaro rekuti kana vana vachinge vadzoka kuchikoro vanozoswera vamuminda yefodya
hurumende pane zvayati yataura here pamusoro pegwaro ramabudisa anhasi
hongu takaita misangano mazuva maviri apfuura nemakurukota ehurumende tinotenda kuti gurukota rezvemitemo honorable justice vazviyambi zviyambi vakatitaurira pachena kuti zvavanozvigamuchira uyezve pakuvandudzwa kuchaitwa mitemo vanenge vachionawo kuti zvingagadziriswa sei nekuti ivo semunhu pauzima zvinhu zvavakasangana nazvo vari ndumure vanozviziva zvegurukota rezvedzidzo profesa mazima vakatitaurirao pachena kuti vanozvigamuchira vakataura dambudziko remari kuti nyika haina mari iri kutambudzika asi dei zvaidzira raigona kudzadzisa zviri mubumbiro remitemo zvekuti vana vese vagare muzvikoro vasingadzive vakati ivo kana bazi rezveutano rikagadzira waro hwakanaka hwekudzidzisa vanhu nezvematambudziko anobuda mufodya ivo vakazvipira kushanda kuti zvikoro zvishandiswe kushambadza mashoko iwayo nekuzivisa ruzhinji bazi relabour nesocial welfare rezvemabasa vakataurawo kuti pari kuvandudzwa mitemo saka vanogona kuti tirambe tichiita hurukuro navo tichionesana kuti zvinofamba sei uyezve dambudziko ratakaona rekuti vanoongorora zviri kuitika mumapurazi vashoma rinoonekwa asi zvakare dambudziko remari rakataurwa tikazviona saka iko zvino tinotenda kuti taita hurukuro dzakanaka nehurumende isu vehuman rights watch asi ticharamba tichiongorora tichivasimbisa kuti ngavaite zvavakatitaurira kuti vachaita mazuva maviri apfuura asi tinozvitenda kuti tawana hurukuro dzakanaka navo
kana tikatarisa magariro evanhu pamapurazi efodya namamwe mapurazi akasiyana siyana munoona sekuti vabereki pachavo vangakwanisa here kuregeresa vana vavo basa muminda efodya
isu takaona kuti kusaziva kazhinji tunoita kuti vabereki varege vana vavo vachibasa fodya vachishanda nefodya nekuti zvichida vazhinji vachona vachaitaura navo isu vanga vasingatozivi kuti fodya inokanganiswa nenzira dzipi kana kuti kubata mashizha efodya kuiisa paganda zvinogona kuti humwe hunye neuturu hupinde muganda hugopinda muropa nemuuropi vanga vasingazvizivi saka takatozovajekesera saka tinoona isusu kuti kana vabereki vakanyatsoziva vakaziva pachena matambudziko efodya kuvana vavo vanotora matanho akakodzera asi zvakare tanga chingoziva dambudzikovabereki vachichema kuti nhamo 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 vodiikovodi asi isisi tiri kuti wanai zvekuti vana venyu vaite zvisiri kubata fodya nekuti fodya inovhiringa utano hwevana saka chikuru chatinonyaya kuona nuku inyaya yekushaya zivo inotaurwa nebhaibheri kuti vanhu vanopera nenyaya yekushaya zivo ndo yatiri kuona muno muzimbabwe ndoza tinokurudzira hurumende kuti vasingazivi ngavadzidziswe kuti fodya nevana kwete
ko makambani efodya pachavo pane zvavanotaura here pamusoro pokushandiswa kwevana mumapurazi efodya
hongu takaita misangano nemakambani akati vandei efodya ari muno makuru achona vamwe chete chete vekambani yechianji vekuchina ndo vakaramba kudzidza hurukuro nesu asi vamwe vese vakuru vavo takataura navo vakati vane urongwa huripo hwekuti vabise vana mufodya asi vakataura kuti dambudziko nderekuti utungamiri panyaya iyi unofanira kubva kuhurumende nekuti kana pasina mitemo yacho zvinonetsa kune makambani vapoto vachitevera vanhu nekuti rangarirai kuti makambani mazhinji vanoita iya inonzi contract farming yekuti vanenge vaine vanhu vavo vanovarimira fodya vachitengesera ivo asi kune imwe inozomboti pachena kunonzi kuma ocean floors iyoyo kuti hapana angazive kuti munhu yarimwa nenzira dzipi nekuti munhu anogoverima nemurume nemudzimai wake nevana vake vanenge varimba vari vega pasina kutevera mitemo inenge yakatarwa nemakambani efodya saka chikuru zvechekuti vazvitambira zvatauya nazvo vakati ngatishandei tese tione kuti tingasimudzisei nyaya nekuti iye vanenge vachityawo kuti nyaya yekushanda kwevana muminda yefodya inovhiringa kutengwa kwefodya yavo saka vati vanotsigira urongwa hwatinawo vanokuzvigamuchira asi vanoziva dambudziko riri munyika rekuti kana pasine mari vabereki vachifunga kuti hapana imwe nzira yavangaita vanozokupedzisira voti vana vofairirwa kufodya.